Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 2 June 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti rave kuruka kuenda kukomiti yeparamende inoona nezvavashandi nemabasa zvichitevera kusatirimuka kwehurumende pazvichemo zvevashandi vayo. Sangano reZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority rinoti rave kudzosera zvipembere musango reGonare Zhou. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 1599 zvichitevera kufa kwevanhu vatatu kuBulawayo nekuHarare neZuro. Vanhu makumi matatu nevanomwe 37 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe neZuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matanhatu zvine makumi manomwe nezvisere nevatatu 678,003. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe nevasere 38,998. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana matanhatu ane makumi maviri nevana 36,624. Sangano remubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti rave kuronga kuenda kukomiti yeparamende inoona nezvavashandi nemabasa zvichitevera kusatirimuka kwehurumende pazvichemo zvevashandi vayo. Izvi zvinotevera danho rakatova nesangano iri nemuvhuro zvondirapera rekunyorera sachigaro wePublic Service Commission tsamba richida kuti vapindire mugakava riri pakati pevashandi panyaya yekuti vasangane pasi peNational Joint Negotiating Council kuti vapedze kuzeya nyaya dzemihoro. Mugwaro rakaenda kuna sachigaro wePublic Service Commission iri vashandi vari kuti kana bazi iri rikatadza kugadzirisa nyaya iyi nekukasika vashandi vachasara vasina imwe nzira kunze kwekuenda kuparamende nezvinyunyuto zvavo. Kana komiti yeparamende iyi ikatadza kugadzirisa nyaya iyi vashandi vachatora matanho wekuenda kusangano revashandi pasi rose reInternational Labour Organization. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuPublic Service Commission, asi gurukota rezvavashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mazvima vakaudza Studio 7 mazuva apera aya kuti hurumende ine chidokwa-dokwa chekugadzirisa zvichemo zvevashandi vayo. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutevedzeri wemunyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu, avo vanoti sezvo papera svondo vasati vanzwa kubva kuPublic Service Commission havachina chimwe chekuita kunze kwokuenda kukomiti yeparamende kuti ipindire.
Zvichiteera musangano watakaita musi wokutanga wakupfumbi usina chawakabudisa, takaona kuti pari zvino vashandi vehurumende vakangogarira kurosembo vachingotarisa kuti hurumende ichadzoka kwatiri tozoita musangano wechitatu. Pari zvino tangoita musangano muviri, asi pamutemo tofange taita musangano mitatu. saka musangano watakaita muso kutanga wakupfumbi hauna zvawakabudisa uye tinongoita uri nara kunyange zvazvo hurumende yakazoendera mberi nokubhadhara vashandi mari idzodzo saka isakaona kuti danho ranga rakafanira pakutanga kunyora tsamba kumukuru anoona nezvashandi hurumende arutoti chairman wepublic service commission tichivaudza kunyunyuta nokutambudzika kuri kuita vashandi vehurumende izvo zvatakaona kuti rinova iro danho rokutanga rakakodzera nokuvazivisawo kuti taitarisira kuti ivo vazenge vachipindira mukati nenyaya idzi sokuti ndivo vatinosvitsa mashoko edu kwavari
takaonawo mugwaro ramakanyorera kuna sachigaro wepublic service commission muchivimbisa kuti muri kuzoendesa nyaya iyi kukomiti yeparamende inoona nezvevashandi nemabasa pamwe nekuinternational labour organization zvakamira sei
kana zvichinge zvaramba takavavidzawo zvinzira dzetichazofamba nadzo hatina kuda kuti tiite zvakavanzika asi takavaudza kuti tichange tichizonyora kudare reparamende rinoona nezvekushanda kwevashandi vehurumende kana zvichinge zvarambavo ikoko tichazenge tichinyora kudare repasi rose reinternational labour organization kuti nhina dzedu dzigadziriswe asi tiri kutarisira kuti hurumende ichaura kuti zvine kodzero yekuti iongorore mashandire evashandi vayo mihoro yavo kuti kugara kwavo kuvandudzike pari zvino hapana chatichabva kuhurumende haisati yatipa mhinduro saka takangomirira kutione kuti svondo kana richinge rakwana pasina mhinduro yauya ndopi tichatangazve kuwedzera mafuta mberi kuti tiende padanho rinotevera
ko zvese zvakakundikana zvekupublic service commission komiti yeparamende pamwe nekuinternational labour organization kwaLO matanho apa hamunozotora sevashandi
kana iri nyaya yematanho inobva pane zvinenge zvabuda kwese kwetenge tanyorera zvakafanana nokutoti kuti tiende kuparamende zvabva nokuti kugurukota iri chairman wekukomisheni vahavana kunge vatipindura kana tikaendawo kuparamende tikaonawo vasina kutipindura kuda kuti takuendawo padanho rekuilo saka kuda kuti matanho ose anenge achibva pane nzvimbo yega yega itenge tasvika nemhinduro inenge ichiuya asi isusu tine tarisiro yakanyanya yekuti hurumende iko zvino yakazonyatsa kuongorora ikaona kuti vashandi vayo vanofanira kunge vachisimudzirwa magariro avo saka chatiri kutotarisira ndechekutoti hurumende tisatambosvika kwese ikoko ichange yatodeedzera musangano wechitatu uyo wetichagara pasi toongorora tonzwisisana kuti tinge tichiwana mihoro inotenga yatakagara tavaudza kuti ngavatipe mihoro inotenga yatakanga tichiwana mugore ra2018
avo vange vari mutevedzeri wemunyori mukuru wezimbabwe confederation of public sector trade unions vagibson musangu vari parunhare kuharare najonga kandemiri westudio 7 Mutauriri weZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority vatinashe farao vanoti sangano ravo raita zvose zvinodiwa kuona kuti zvipembere zvadzoserwa musango rekugonare zhou sezvakataurwa nomutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vanoda kuti zvipembere izvi nedzimwe mhuka zvisimudzirewo magariro evanhu vari pedyo nemasango ane mhuka idzi vachinyora padandemutande ravo retwitter vamunangagwa vakati zvakaitwa nezimbabwe zvekuchengeta zvipembere izvo zvainge zvasvika pedyo nokupedzwa zvose musango nevanovhima zvisiri pamutemo chishamiso chaicho uye zvinodadisa muurongwa hwekuchengetedza mhuka nyanga dzezvipembere dzinowanzodiwa nevanhu vekunyika dzekuasia sezvo dzichinzi dzinorapa zvirwere zvakasiyana-siyana vafarao vanoti zimbabwe yava nezvipembere zvinodarika chiuru chimwe chete zvichichengetwa musiri mumasango senzira yekuzvichengetedza zimbabwe iri pachidanho chechina panyaya yezvipembere kubva kusouth africa namibia nekenya mukuzeya nyaya iyi blessing zulu westudio 7 abata vafarao
azi tinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka nezviwanikwa reparks and wildlife management authority makore mashoma apfuura varakaita chibvumirano nefrankfurt zoological society yekugermany kuona kuti tingabatsirane sei kuchengetedza guna rezvo National Park ino rinowa park yedu hombe yechipiri kubva kuhwange National Park. Saka zvimwe zvese zvinoonekwa nezvekuti mukadzi wande mugona rezvou pachengetedzeke kuti kusaite vanovhima zvisiri pamutemo, zvese izvo zvakaitwa mumakore apfuura. So pari zvino taapachidanho chekuti tikwanise kuunza futi zvakare zvipembere mugona rezvou.
Zvipembere izvi zviri kubva kupi chaizvo?
Zvipembere izvi zviri kubva kune mamwe mapaka akaita semalilangwe, Bobby nemamwe akadaro. Asi kuchengetedzwa kwazvo kuri panhanho yepamusoro nekuti vazhinji vanoona nezvekuchengetedzwa mukati pamwe vanowedzerwa vachiona kuti zvipembere zvedu zvinge zvakachengetedzeka.
Saka zvirongwa zvenyu zvakangonangana nekuchengetedza zvipembere chete here zvakanyanya?
Hatisi kutarisa chete nyaya yezvipembere, tasaone nyaya kana nyaya yenzou chaiyo. Mukatarisa mugore 1994 takanga tine nzou dzingangoita idzo 4,000 asi pari zvino taane nzou dzinodarika 13,000 kuita kuratidza kuti tiri kuchengetedza zviwanikwa zvedu. Asi chinoramba chichitinetsa kuti zviwanikwa zvedu pazvinozvichengetedza, vagari vanofanirwa kuti vawanewo chouviri. Saka zvipembere zvichange zvichizodzoserwa zvakare mugona rezvou nekufamba kwenguva.
Mutauriri weZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority vati Nashe Farao vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vari pane zvowanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu, avo vanoti vanogara pedyo nemasango emhuka havana zvizhinji zvavari kuwana.
Blessing, vanhu vari kugara munzvimbo dzakakomberedza maNational Park vane dambudziko guru. Ndingati kugara kwavo pedyo nemaNational Park kuri kutowedzera urombo kushupika kwemacommunities iwavo, nekuti hapana chavari kuwana chinobatika chiri kubva pakuchengetedzwa kwemhuka kunze kwenyama yavanopiwa kamwe pagore nzou dzinenge dzaurayiwa nematrophy hunters.
Ko, hapana ubudiriro iri kuuya here munharaunda?
Tichitarisa budiriro yenzvimbo hapana chavari kuwana, uyewo zvekare vane matambudziko avanosangana nawo asingasanganikwe nawo nemamwe macommunities ari kure nemaNational Park. Atinoti isusu gakava riri pakati pevanhu nemhuka dzesango. Mhuka dzesango dzinouya kuzodya zvipfuyo zvavo, dzinouya kuzodya zvirimwa zvavo. At the same time vakada kuti vauraye mhuka idzodzo vanosungwa kunzi maparamhosva yekuuraya mhuka dzinochengetedzwa nemutemo. Saka vane dambudziko guru vanhu vakakomberedza maNational Park.
Pangaitwa sei kugadzirisa dambudziko iri?
Zvaifanira kuti hurumende itarisise nyaya iyoyo kutiwo mabenefits etourism akwanisewo kutangira panzvimbo idzodzo dziri pedyo nemaNational Park.
Ko, dambudziko rekuti vamwe vanorasikirwawo neupenyu rakamira sei?
Pane dambudziko rekufa kwevanhu vari kutsikwa tsikwa nenzou, vanourayiwa nedzimwewo mhuka dzakaita semabuffalo, vanokuvara zvekuti vanoremara kuupenyu hwese. Hapana compensation inopiwa mhuri idzodzo kana kuti yamuro runopiwa vanenge varemadzwa nemhuka dzesango, ukuti upenyu hwake hwese atoremara, achakwanisi kuita zvaaikwanisa kuita. Hatisi kuona vanhu ivovo vachibatsirwa vachipiwa compensation yekuti upenyu hwake hwese pasara ipapo anenge achipiwawo mari nehurumende kana kuti neNational Park yekuti iye nemhuri yake vabatsirikana.
Tichitarisa makuriro akaita gona rezvo, munoona here zvipembere izvi zvichikwanisa kuti zvinyatsogara zvisingavhimwe zvisiri pamutemo?
Hatingadi kuvamhanyira mberi. Vanokwanisa kunge vainewo zvavari kuziva uye zvavaita zvinovapa chivimbo chekuti zvipembere zvinenge zvakachengetedzwa. Asi tichitarisawo department reNational Park tinoona kuti idepartment risina zvikwanisiro zvakakwana.
Munorevei?
Havasi kuwana mari kubva kutreasury. Tingati ibazi rakazvimirira rega ende nekuda kwe maproblems akaita se COVID arikuita kuti vashanyi vaite vashoma kupinda munyika. Zvinoreva kuti mari iri kuwanikwa ne Department of National Parks ishoma zvikuru. Saka ma game wardens kuti vakwanisewo kuita basa ravo zvakanaka, vanenge vachida mari, vanenge vachida ma weapons ekuti vanenge vachida motokari, vanenge vachida mafuta ekufambisa nezvinhu zvakawanda zvinoita kuti mhuka dzesango dzichengetedzwe. Saka ndinofunga kuti nguva yavafunga kuti vazviti handiyo nechikonzero chekuti Department of National Parks iko zvinezvi harina mari yakakwana yekuti riite basa sezvavanofanira kunge vachiita.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vari pane zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu. Chombo tarisa ajiri mu mapepa nao anasi. ZBC News inoti guruko tarisa mari vapturi mwe vachaparura budget repakati pegore kana kuti 2021 midterm budget mwedzi unouya. Vemabhizimisi vane tarisiro yekuti zvichemo zvavo zvichanzwikwa mubudget iri. Kuroneko, rine nyaya ya gweta ane mukurumbira mublawayo va Norman Paterson vakazviuraya nekuti mumba mavo nezuro masikati. Mutauriri wemapurisa mudunhu reblawayo, Inspector Abednego Ncube, vati mapurisa achiri kuongorora nyaya iyi. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Apo masrazi ana brata nonoka placing yonga ofane nechirongwa chamunoti pache chokwadi otara pamusoro pekurejesa kuvota kuvoti Zimbabwe haibatsiri vakare nakare tongovota tichivotera MGC but change hapana chino tikanyoresa kuvota hazvitoshandi saka hapana chekuvotera.
Varumeka, zvinhu zvakuda kuti tishinge. Dangoti izvozvi tivote tese ngatiri register yekuvota. Speciari kumaruva uku. Maruzevha ana mai vabereka ana mbuya. Musachidzirwe zvatinongoita kumatowns umu. Ndozvamunofanira kungoita kuti vazive kuti pane opposition. MDC Alliance yavachamisa. Ndo irikuda kutopinda panyanga. Ende ndo itori panyanga nekuti vakatovabirira. Saka musambochidzirwa, onaika zvinongoitwa machifu anongopiwa motika. Vanopiwa mbeu mahara, imi muchingoti pamberi nezano pasina chamunowana. Dai zvinhu zvichingopiwa kazvichienderana, kana mumwe achipihwawo mahara kumareserva kumaruwa, mumwe neumwe ongowanawo mahara. Kwete kuti machifu ndo anongokwana chete, mhuri dzavo dzichingobudirira chete sezvinongoita mhuri yakwamunangagwa. Ngationei kuti tachinja zvinhu tega isu, tikaramba takanyarara tichingochidzirwa muchingotya vabereki, hapana kwamunosvika. Handei tinovhota tese, vhoti yako iri mumwoyo mako, hapana anenge achikuona. Hakuna zvokunzi hanzi kamera kana kuti peni yawapiwa ine kamera inenge uchionekwa. Isai X pamunoda imi, zachidzirwe kana.
Vanhu vanotaura ndivamuroi, tinopa kutenda. Aiwa Studio 7 nenhau dzamunotipa. Achova mapiritsi awa tichatogona kutorara tisina kunzwa Studio 7. Chokwadi chizere chezvine zvichiitika kumusha kwedu. Asi hangu mashoko angu aripo hangu pakuti ndimboudzavo zvangu iyo mukuru yaanonzi Mugwadi iyo. Aiwa baba, vana mashoko anovaka, vana mashoko echikuru, havana mashoko anovake nyika, havana mashoko anoratidza kuti ipolitician. Saka hai ndanganzvingoti mungovaudzavo zvenyu kuti aiwa ngavaitewose munhu mukuru, ngavasatitorawo vanhu vari kudiaspora sokuti tiri vanhu vasingazivi zvavanoita. Tinotovawo vanhu vanotovawo nemadhigirii kutodarika ivo zvavanazvo. Kuva kunoku hakusi kuda kwedu, asi kuti kutotambudzwa nepati yavo iyo iri kutadza kutungamirirai.
Mzuri pamfaroi, Robert Yesu Josephine, wanaukuma Jonga, wana Blessing Zulu, wanaukuma Wande, nukutenda ni basa kukura mno ita, washamara Pastor Josephine. Ni ndolo utawarawoni pamsuru pa mpadi. Mpadi ikanachira rama hari mpati maki, angura rama haka nyarara, asara rama achituka. Atina kwa kuna kusofuza mwombe, mzimbao kumati za mzimu, kune wanawa kazinza kudarika ivo. Acha wana mabasa, wana 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 mabasa, ndiwa wawo ntura wachipashu karundu, mwamini sifu arimu. Tuka uti wana sokwadi, kisa uti amna kwa makarewe kira wana, pamiri yesu jisefe. Asinuti na kisa, kuti iyo wani kwa kate ira ira, washi washa tingi tisitawa. Nyaya wari kura amba kutimala waende kumulandi kire, kose muna kwanyi sama kura ake kuna kumulandi kire. Kwanzi rambauri ipo kusikira inda tonga, kukweta soka ita, pana tonde itinu. Yes, ni zvinoda unofukunyura mugabe wadi. Kana vanga vari bambu vangu ndaikurova mukaona nhamwe. Unofukunyura wadi. That's why akaramba kuibva kuiro saizviziva kuti maida kunotevera kunoba chitunha chake muchidi chitunha chemuranda. Kuno muda kumufukunyura muda kuonei mukadzi. Hapana apo Kristu rambai. Hama za Robert rambai. Ivo ngavauye vafukunure. Ngavauyewo vana Munangagwa. Simba unoidi ndeyake. Iye ngasizvo kuridza pfuti.
Zo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kunyange hazvo kupararira kwechirwere cheCovid-19 kwadzika zvekuti makambani mazhinji muAmerica ave kuzarura misuo yavo. Makambani mazhinji aya ari kuti vanhu havasi kuuya kuzotsvaka mabasa ave kumuka mumakambani mazhinji. Bato rinopikisa muAmerica reRepublican Party rinoshora hurumende yava Joe Biden richiti hurumende haifaniri kupa vanhu mari yerubatsiro yakawanda. Kuti vanhu vasanetseka zvakanyanya panguva yeCovid-19, hurumende yakauya nechirongwa chekupa vanhu mari yekuvabatsira ichitizve ichapa avo vakarasikirwa nemabasa avo mari inoita madhora mazana matatu pasvondo kusvika kupera kwegore. Vebato reRepublican Party vanoti izvi ndizvo zvave kukonzera kuti vanhu varege kutsvaga mabasa sezvo hurumende ichivapa mari zhinji vagere mudzimba dzavo kupfuura yavanowana kana vachishanda. Vepabhizimisi vari kuti vanhu havasi kuuya kuzopinda mabasa aripo nekuti vari kuwana mari zhinji vasingashandi. Hurumende yavaBiden inoti hazvigoni kuregera kubatsira vanhu vachiti rubatsiro ruzhinji urwu ruchamiswa mumwedzi waGunyana kana kuti Septemba gore rino. Pari zvino vamwe vemabhizimisi vanoti vane mabasa mazhinji asi vari kushaya vashandi. Asi vanoongorora zvematongero enyika vari mudzidzi paHoward University muWashington DC vaCalvin Manduna vanoti kunyange hazvo mabasa ari kutaurwa akasiyana-siyana, vanotambira mari iri pasi pasi vari kuwana mari vari kumba inopfuura yavanowana kana vakashanda. VaManduna vanoti chimwe chinokonzera kuti vanhu vasamanyira mabasa ave kutanga kuwanikwa aya ndechekuti anenge ave kushanda haachapiwi rubatsiro nehurumende.
Ndingati vemaRepublican vagara pozishini yavo ndeyekupikisana nekuti vanhu vawane rubatsiro rwakawanda kubva kuhurumende. Vanoti vanoda hurumende diki isingapi mabenefits ewelfare akawanda kuruzhinji, vachiti ruzhinji runofanira kuzvishandira. Saka ipapa pacovid apa hurumende yange yapa mari ndofunga inopfuura 6 trillion yemadhora kuvanhu kuti vabatsirike, sezvo vanhu vasanga vasingari mabasa. Saka maRepublican vari kuti ivo vanhu ngavadzidzokera kumabasa. Mari idimburwe nekuti vakaramba vachipa vanhu vari kuita kuti kukonzera kuti vanhu vasade kusakira kumabasa.
Icho kwani here kuti mabasa azere asi vanhu havasati vada kuatora?
Ningati zvoneta kunyasa wisa kuti chii chiri kuitika, nokuti kune rimwe divi vanhu vari kuti vari kutsvaka mabasa asi vari kushaya mabasa. Kune rimwe divi makamba ari kuti vari kuisa maadvert vachitsvaga vanhu vanga vanoita zvemarestauranti nezvitoro asi vari kushaya vanhu. Saka zvoneta kuti wisa kuti chokwadi chiri pai, iyo hurumende musono yakabudisa report mabasa avanobudisa nemwedzi nemwedzi kuti vatadzatwa kwagadzirwa kwabuda mabasa mangani. Voga vakatenda kuti mabasa avaifungidzira kuti achabuda 1 million zvakakona. Saka kubva ipapo takaona kuti mabasa acho asinganyobuda zvavaifungidzira. Zvenge kudzoka kweikonomi kuri kutora nguva.
Ichokwadi here kuti munhu ari kumba asingashandi ari kupiwa mari yakawanda kupfuura yaanogona kutambira kana achienda kubasa?
Kune vamwe vanoti mari yavari kuwana vaya vakagara vaitambira mari shoma shoma, vanoti minimum wage kuno. Vanhu vakadaro mari yavari kuwana yemastimulus inogona kupfuura yavaiwana pavaishanda. Asi tiriona zvavati mastimulus ari kuenda achiderera, amwe acho vatobvisa kune mamwe mastates. Saka kazhinji katakuona ndechekuti vanhu vari pamastimulus vachiri kumba, fanika vazhinji vane vana vanofanira vave vari kuzvikoro, asi zvimwe zvikoro zvakavhara kana kuti hazvina kuhasisati zvakuvhura mumazuva ose pasvondo. Vanhu vakadaro vakuona kuti mari yavari kuwana yemastimulus ishoma pane yavaiwana kumabasa. Asi dambudziko nderekuti difference iripo kuti udzokere kubasa neyavaiwana mastimulus ishoma futi. Saka unenge uri panguva yakaoma kuti uzoti odzokera kubasa here, asi mari yavo chaunotambira haina kunyanya kuwanda kune yavaitambira vakagara pamba.
Kuvaivo vanoshandirwa kana kuti maemployers vanotii nenyaya iyi?
Maemployer vakange vakapiwa mari nehurumende yemapayroll protection, dzimwe mariwo dzekubatsira mabhizinesi avo panguva yavanga vakavhara kuti varambe vachavhura, vamwe vacho vakwanisa kubhadharawo masalari. Saka vamwe vari kuti vari kushaya vanhu sekutaura kwandaita, asi vamwe vari kuti vakwanisa kuvhura. Zvinoenda nekusiyana nemaindastri semaonero angu. Kune mamwe maindastri haasina kutombovhara, fanika vemasupermarket kudaro daro. Vamwewo vakavharwa vakutondo vari kukanganiswa kuti vakwanisa kunyatsokuvhura. Saka kune maindastri, kune mabasa avari kutsvaga, fanika vekudhiraivha marori ava, vanhu vari kutsvaga vanhu. Pane mashopu akawanda kumabasa euteaching, matisha vari kutsvaga stereki nekuti vamwe vakati havasi kudzokera mabasa. Saka zvongoendawo neindastri yacho semaonero angu kuti kune mashoteji here kana kuti mabasa ari kunonoka kudzoka.
Iro rubatsiro ruri kupiwa vanhu urwu nehurumende runopera rini?
Pane rubatsiro ruri kubva kufederal government, pane rubatsiro ruri kubva kumastates akasiyana siyana. Zvatiri kuona ndezvekuti mastates anotongwa neavo vemarepublican ndo vanenge vari kukurumidza kubvisa rubatsiro urwu. Vatiti vari kuda kuti vanhu vadzoke kubasa, vamwe havasi kubvisa ese, vari kudzikisa mari dzacho. Saka mazuva acho ekuti runopera rini, vamwe vari kupera muna June umu. Pakupera kwaJune rubatsiro rwacho atleast inovhenedzikira mari yacho. Ndofunga pakupera kwegore tetaona vazhinji mastimulus anenge apera.
Avo vange vari vanongorora zvematongerwo enyika vari mudzidzi paHoward University muWashington DC vaCalvin Manduna vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti rave kuronga kuenda kukomiti yeparamende inoona nezvavashandi nemabasa, zvichitevera kusatirimuka kwehurumende pazvichemo zvevashandi vayo. Sangano reZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority rinoti rave kudzosera zvipembere musango regona rezhou. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare Maneru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.